Saka watora ma results here, Prince.
Ma one mavi. Ndabuda ne 4.
Eish. Saka uchaita sei naiwe?
Ndara vari kuti nditore license, nditange zvemarori. Ko iwewe?
Angu aenda kunotorwa na moms. But tafu wangu. Zvichaita usatye.
Ha, ma small small, usakwate ja. Ndatoenda kuumba ndakarohwa nematodzi waiziya.
Amai, chibvai matongo ndiudza kaizvezvi.
Aizvi. Kukandimirira kuti ndigare pasi naiwe.
Ah, mama, makundityisa.
Tora uzvionere. Ina I'm out of words. Yes. Kumusodzi ndei nai mavelas.
Manje ungachemere. Indabuda ne 4. Nema you nema you. Wambona nichisvima musodzi. Kufoira kunowaniko wangu.
Handina kufoira. Ndapasa ese ari 6.
Mwari mandi gonera vedu we.
Imi. Andisiku kwanisa kuzvibhiliva.
Aiwo wakaverenga manangu. Makendru angu yezvine zvava kuchizorora manje. Hey.
Ho, wapasa zvenyu.
Kana newe wapasa sha. Wanchete, unonyora muna Juno kari wana iwe.
Endai kumusika uko. Munopiwa zi broiler zihombe chairo chairo. Nasi panodyiwa chicken pano.
Hey.
Mukudzi. Aiwa, nasi ma next door anochiona.
Nasi ndafara kukuona iwe murimisi. Ndozva maifanira kuita kubvira pekutanga.
Takaita ma mistakes akawanda.
Asi madzoka munzira akamagadzirisa.
Yeah, first 1000 day plan yedu yange yatombodhakwa. Asi yezvino zvabo, handikachido.
Mune zvamungati madzidza here pane zvamakapindana nazvo?
Ini hangu ndakadzidza kuti upenyu hwarudo uyu huri mumaoko edu.
Nyatsotsanangura zvaunoreva.
Zvinhu zvese unotofanira kusarudza zvakanakira mwana. Ndichitanga kuyamusa chaiko, ndakatomborwadziwa. Asi nekuti ndicho chega chikapu charudo. Ndaifanira kutohadhira kusvika zvapora.
That's correct, that's correct.
Chikafu chaicho, ndinotya nchiye ukazva zvinobatsira mwana kana nini. Ini ndinotofanira kusimba kuti ndikwanise kumuchengeta.
Tese, tese chido. I know kuti pane zvimwe ndiri behind hangu. Asi neniwo ndaimira mira ndichiitira mwana. In future ka, ndinopika pamberi penyu. Ndichamira nemhuri yangu.
Tichazviona.
Sister, ndimi muchatonipupurira mangwana.
Manu, hasirizvo zvatavinga pano. Sister azifata.
Okay, okay, ngatiendere zvedu mberi. Ma flyers andiri kukupai aya ndiye kuendera mberi ne complimentary feeding.
Thank you.
Flyer iri richakudzidzisa chikafu chamunofanira kupa mwana nekukosha kwekuona kuti chabikwa zvakanaka. Kana iri muchero, muchiona kuti yagezwa musati mapa mwana. Rinotaura zvakare nenyaya yemvura inopiwa mwana kuti anwe. Yedu yekuno yemugodhi inoda kuti inge yakafashaidzwa.
Nasa hadzina kuchema padzabai wa Jackson sha.
Haa, chave chi big boy ichi. Ndipe nditombo mutakura.
Eee, thanks. Nditombo sikwa tudza musana. Unoziva ndanga ndichitozviona ndiri ndakapfeka uniform ye white ear. Ndichibatsira vanhu nei nei.
But I'm surprised kuti wakuzviona izvezvi. Ndara, kubva tiri ku primary, waidedzwa pese panenge pakwara mwana.
Inyaya ya moms. Vakatanga kundidzidzisa izvi ndichiri mwana chaiye. Ndozvandiri kuda kuitira mwana wangu. I remember ndiri mudiki, chese chandaida, ndaingoenda straight kuna mama and without fail ndaipiwa.
Ehesha, nyangwe ini ndaitoponeswa namomzi wako.
Ndozvandiri kudawo Prince kuti ndishande ndiitire mwana wangu.
Ah, makuda kuti chema ndidzi.
Majo kumarora hakuitwe zvemajokes ako. Uko unenge uri wega kupfuura 10 hours chaiyo.
Koiwewo, neswe kuparonetsekana kutarisa chironda chaicho.
Miraka, muchandiona ini mwana wa Morris.
Hanziko kuskero.
Hanzi ma KG ake ari kuramba achikwira zvakanaka.
Abaiwa.
Asi amai, kwanga kuine manesi echidiki nhasi. Ndofunga vachangotanga.
Ma second year.
Zvandane ma O-levels angu. Ndozvandiri kuda kuita Wayne.
Shua here mafe.
Ndaiyeverwa nema uniform avo.
Manje nesi haisi nyore. Usapindire uniform chete.
Aiwa, ndanga ndichitofunga imimi. Tanga tichitaura na prinzi zvese zvamunoitira vanhu. Nyangwe muri ofu, munongo batira ani zvake anoya nepano, zvisina kana kubhadharwa.
Ah, kondodiko riro basa racho. Kana wazvipira unoenda kuno apply. Kwava kutorwa vanhu.
Ndatofunga ini, vale haasi kuzombochengeta mwana uyu.
Ah, baba vako vakatozodaro, akavanyepera kuti achatumira munyai, nanhasi zvi zvake.
Ah, ndizvo zvari uyu, asi inini ndinosvika kupi muchindiitira. Nanhari kukura uyu, manje manje anenge ava kuda kuenda kucrash.
Ichokwadi, asi nhemavhi. Kuzita mwedzi mingani mwana achingonzi nana, mai nana, mbuya vanana.
Ndomupa zita rababa.
Ndiro rauri kuda here? Kana kuti uri kuda kuti vafare vamire kunetsana newe. By now ndinoziva kuti unaro rawakafunga. Achada birth certificate. Zvauri kutaura ndezvekugadzirisa ramangwana rake mwanangu.
Tashinga Craig.
Mbuya va Craig. Inzwa kusaunda.
Amai. Asine 17 years ndaida kushinga kuti ndikunde zvese zvandakasangana nazvo. It's my story. Saka Tashinga ndiro first name.
Nasi mandisunungura vanangu. Ndirikunzwa kunyara ndikafunga zvese zvandakaita.
Zvakafura kana mai. Iye zvino muzukuru wenyu uyu anonida mbuya vake.
Muzambesadza.
Rudo, hanzu yana koko.
Vanangu upenyu hwasiyana. Ruzivo rwowedzerwa. Hazvisi zvese zvatinokurayira isusu vekare zvichiri kushanda. Nguva yedu kwanga kusina zvirwere zvese zvawande zvine matambudziko avakwa. Teedzere zvamunoudzwa nana chiremba. Kana chikafu, mirirai nguva yacho yataurwa. Kumhanya handikusvikawo.